Muzvare Susan Nyongano mugari wemubhuku rasabhuku kurima mudunhu remudzi. Avo vane vana vana vati kushaya chikafu kwave kupa kuti vararamise vana vavo nehwaku mukwaku.
Vana vari kushaya chekudya, tiri kuraramisa vana nemasau kana kuti mauyu.
Mudzimai wasabhuku Naison Kurima, amai Stella Kanimba, avo vakataura vakamirira murume wavo akanga asipo, vakati naivo vava kutotakura mitoro yevazhinji vanounza vana vavo kuti vazowana zvekudya pamusha. Chapavo
nzara ichinhu chakaoma bhosi vanhu vazhinji vanotora kwasabhuku vachichema chema nzara zvino sasabhuku chikafu chaicho chirikutonetsa kuna chikafu.
Muzvare Susan Mafigu avo vanogarawo mubhuku rasabhuku kurima vati nokuda kwenzara vava kudya kamwe chete manheru vosiyira zvimwe vana.
Nzara iripo hatina kana chinhu chatakambokohwa kana chatakawana hamuna zvokuti dzimwe dzenguva tinogona kungodya kahwani pazuva vakangodyawo porridge kubva kuseni vozongoonawo kasa.
Mumwe mugari wemumusha uyu amai Naomi Manyonga vati nekuda kwenzara chava kuponesa vana ibota ravari kubikirwa munharaunda umu.
Porridge riri kubatsira kuvana vakawanda nokuti tosanganisa zvakasiyana siyana, mumwe anobva nezvishoma shuga tosanganisa, saka vana vari kudya.
Kanzura muward 17 kumudzi vaKingston Shero vati chavanokumbira chete rubatsiro rwekuti vapedze dambudziko renzara radzika mudzi munharaunda yavo.
Daita kwanisa kubatsira sirwa panyaya yechekudya nokuti isu sevatungamiriri munongoziva kutungamirira munhu ane nzara, munhu anogona kuita hasha asi kune dzisiri hasha, inzara iri kukonzeresa.
Vanoshanda muhofisi yezvekudya kunovaka muviri kana kuti nutrition officer musangano reUNICEF Muzvare Progress Katete vati sangano ravo riri kubatsira chose nezivo kuna vana amai vemudunhu remudzi kuti vape vana zvinovaka muviri kunyangwe kuine nzara.
UNICEF iri kusupport hurumende yeZimbabwe kubudikidza nebazi rezveutano kuita maprogramu.
Vachitaura vakamirira hurumende uye vari ivo mukuru munyaya dzezveutano mudunhu remudzi vakudzai Madamombe vanoti bazi rezveutano riri kuedzawo neparinogona kubatsira vana.
Village yega yega inofanira kuungana then vounganidza kuti auya nehupfu, auya nebeans, auya nematemba, auya nemukaka, vobatana vese vobika porridge rine yatinoti four star diet.
Chiremba Dr. Simbiso Ranga vanoti vana vakasawana zvekudya zvinovaka muviri vanogona kutadza kukura zvakanaka. UNICEF yakatoisa chikumbiro chemari inodarika mamiriyoni makumi masere nemana kana kuti 84.9 million United States dollars. Mari iyi yakanangana nekubatsira vanhu vanodarika miriyoni imwe chete kana kuti 1.34 million kusanganisira vana zviuru mazana masere nemakumi matanhatu nematanhatu kana kuti 866,000. Kushandika kwemamiriro ekunze kana kuti El Nino kwakakonzera kusanaya zvakanaka kwemvura zvapa kuti vanhu vemuZimbabwe mamiriyoni mapfumbamwe vatarisane nenzara kusvika muna kurume gore rinouya. Ndakamira Studio 7 kumudzi, ndini Jeffrey Moyo.